manera kana kamuri yeZimbabwe ino istudio 7
tichipete nyura tiri mu Washington DC linyaya lichona njani Zimbabwe omuhle le istudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
tinosangana zvakare manero anasi uri musi wechishanu kukadzi 5 2021 makateerera ku studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri mu Washington DC tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi Ine ndini Jonga Kandemiri ndichitepfenyura ndiri kumba nepamusana pekutyira chihora cheCovid-19 ndichiti ezvinezvi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Chatinogona kunge tisingazivi ndechekuti kuvangani vari kubatwa nechirwere vasingauyi kuzotestwa nekuti havana mari. Zvinogona kunge kuri kuti tiri kuti vari kudzoka pasi. Asi kuri kushaiwa kwevanhu mari ivo vachibatwa nechirwere.
Nyanzvi munyaya dzeutano dzinoti zvakakosha kuti zvizivikanwewo kuti vanhu vangani vari kubatwa nechirwere cheCovid-19 asi vasiri kuenda kunovhenekwa. Zvikoro zvepamusoro-soro zvopembedzwa nebasa razviri kuita rekugadzira zvikwanisiro zvinoshandiswa muzvipatara. Chikwata chenhabvu cheDynamos chenderera mberi chichitenga vatambi vebhora kunyange hazvo zvisati zvajeka kuti mitambo ichatanga riini nepamusana pedambudziko reCovid-19. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti uwandu hwevanhu vabatwa neCovid-19 wakasvika pazviuru 34 zvine 100 nemakumi manomwe nemumwe kana kuti 34,171 zvichitevera kuwanikwa kwevanhu 209 vaine chirwere ichi. Vanhu vafa neCovid-19 munyika yose vakasvikawo pachiuru nemazana maviri ane makumi masere nevasere zvichitevera kufa kwevamwe 10 nevapfumbamwe nezuro wakare. Vanhu vose vakawanikwa vaine chirwere ichi vanhu vagara vari munyika uye pavanhu ava 50 nevasere kana kuti 58 vari mudunhu reBulawayo. Vanhu vachiri kurwara vakasvika pazviuru 5,524 kana kuti 5,124 uye kusvika musi wechitatu vanhu 191 kana kuti 171 vakanga vari muzvipatara. Pavanhu vakanga vari muzvipatara ava 10 vavo ndevaya vasingaoneki kuti vanorwara, 70 nevapfumbamwe kana kuti 89 vari kurwara zviri pakati nepakati, koti 50 nevapfumbamwe vairwara zvakanyanya kuchizotiwo 13 vaive muintensive care unit. Izvi zviri kuuya panguva iyo hurumende yakazivisa nezuro kuti yave kuisa vanhu vachanga vachiona mafambisirwo endufu dzose mumamana senzira yekudzivirira nayo kuparadzirwa kwechirwere cheCovid-19 pandufu. Vakafanobata chigaro chemunyori webazi rezveutano Dr. Robert Mujirandima vakaudza bepanhau reHerald kuti ndufu dzose dzinofanirwa kutarisiswa munguva ino yeCovid-19 uye vanhu havafanirwe kuungana usiku. Dr. Mujirandima vakatiwo mitemo yekudzivirira kupararira kweutachiwana hwecoronavirus yakaita sekugeza maoko, kusiya mikaha pamwe nekupfeka zvivharangozi kana kuti mamask inofanirwa kuteedzerwa zvakasimba kuitira kudzivirira kutapuriranwa kwedziwa mupengo reCovid-19. Nyanzvi mune zveutano vachidzidzisa paNottingham Trent University kuBritain Dr. Matthew Nyashano vanoti chinhu chakanaka chose kuti uwandu hwevari kubatwa pamwe nekufa huri kuderera, asi chakakosha ndechekuti pazivikanwewo zvakare kuti vanhu vangani vari kubatwa nechirwere cheCovid-19 asi vasiri kuenda kunovhenekwa. Ngatinzwei vachitsanangura.
Chatinogona kunge tisingazivi ndechekuti kuvangani vari kubatwa nechirwere vasingauyi kuzotestwa nekuti havana mari. Zvinogona kunge kuri kuti tiri kuti vari kudzoka pasi asi kuri kushaiwa kwevanhu mari ivo vachibatwa nechirwere. Saka nyaya muzimbabwe ni nyaya health system yusina kuzimba. Imoneza kutitisumu keto patati ava nuwaenda pasi. Ni kutikuni zunu za kawanda, za tino tisus kana tichitao ranezwe public health, kana utinezwe utano, tinofana kuni tichitarisa, tisa tichitao ra kuti zwecho kwa hati, za tino kuita, zwecho kutisa vanu kutivange wachibatu wa nechimere.
Asika Dr. Nyashano, takazwa kuti kuongororwa kana kuvhenekwa COVID-19 kwawe kuitwa pachena muzvipatara zvehurumende pamwe nemakiriniki emakanzuru. Sei muri kuti vanhu vanogona ngo vachishaiwa mari?
Hongu, makiriniki emakanzuru, makiriniki ehurumende ari panhu pasingakwanisi kunge pachisvikwa nevamwe vanhu vanenge vari kure. Vanhu ava havana mari chaiyo yekuti vakwire bhazi vasvike pakiriniki paya. Vamwe vanofanira kunge vachifamba zvikuru apa vanenge vakurwara. Saka zvinoita kuti vanhu vange vasingaende kunotestwa. Vamwe vari kurwara vachifira mudzimba.
Tanzwa hurumende ichiti ichange ichiongorora kana kusupervisor ndufu dzose dzinenge dzichiitika munguva ino yeCOVID-19 senzira yekudzivirira kupararira kweutachiwana hwecoronavirus. Munotiwo nedanho iri?
Ini zvinhu zvataurwa nehurumende zvinhu zvinenge zvakanakazvo kuti isi tikupa pasi ekuti vanhu vange vachidzidza. Asi makushuwa kupi kwainotaura kuti ichange ichisupervisor rufu rumwe nerumwe. Iyo ichikundikana kunge ichisutuma vanhu kuti vanodzidzisa vanhu mumamana kuti chirwere ichi cheCOVID-19 chinofanira kudzirwa zvakati, chinofanira kudzirwa zvakati. Chavanoita kuadvertiser muradio, radio mubutano yes inoshandiswa, asi haisiyo nzira yakanyatsonaka kana takutaura nezvepublic health. Tinoda vanhu vanonzi macommunity health workers vanonotaura nechirudzi chevanhu ivavo vari muarea imomo vachivataurira kuti itai zvakadai, itai zvakadai. Handifunge kuti kusupervisor rufu ndo the best thing. Ndo yandikati priority vaitadza ipapo. Priority yavo ndeyekudzidzisa vanhu so that kana pakaitika rufu vanhu vanenge vakuziva.
Havanga vari nyanzvi yezveutano vachidzidzisa paNottingham Trent University kuBritain, Dr. Matthew Nyashano vachitaura vari parunare kuBritain kwakare neStudio 7. Komiti yeParamende inoona nezvedenda reCOVID-19 inoti zvikoro zvepamusoro-soro munyika zviri kubatsira zvikuru pakurwisana neCOVID-19 kuburikidza nekugadzira mbatya dzekudzivirira kupararira kwedenda iri kana kuti personal protective clothing, PPEs, masanitizers nezvimwe. Izvi zvinoitika apo hurumende iri kupona nerubatsiro runobva kune dzimwe nyika nemasangano anopa rubatsiro kutenga zvinhu izvi. Godwin Manguza anotipa nyaya inotevera.
Mutevedzeri wasachigaro wekomiti iyi muzvinafundo Amon Murwira vanoti zvikoro izvi zviri kushanda zvakaomarara kubatsira vana veZimbabwe. Mwedzi wapera zvikoro izvi zvakaendesa kukambani yehurumende inoona nezvemushonga yeNatfarm mamask miriyoni imwe nemazana mana ezvuru nemarita emasanitizer anodarika mazana mapfumbamwe ezvuru. Zvimwe zviri kugadzirwa nemayunivhesiti zvinosanganisira shangu nezimwe mbatya dzekushandisa muzvipatara.
Mayunivhesities edu ari kushanda zvakasimbarara ende hazvisati zvakamboitika munhoroondo yenyika ino zviri kuitwa namayunivhesiti. Vari kufollowa gwara ravoro retinoti heritage based education 5.0 yokuti education iripo pakubatsira vanhu vayo, haisipo pakuita chipamaso. Saka munoona kuti vakomana navasikana ava vashanda zvakanaka kuitira kuti nyika yavo vanhu vavo vange vari utano hwakanaka.
Vatiwo Harare Institute of Technology yave pedyo nekupedza kugadzira mushina wekubatsira varwere kufema kana kuti ventilator pachirungu.
It iri mushishi yokugadzira ventilator riri etidik nokuti ventilator rokugadzirira mhuka rakasiyana norokugadzirira vanhu. Rokugadzirira vanhu rinotetwa tisatashandisa, asi vari kushanda chaizvo zvakaomarara pamusoro pezvizvi.
Zvikoro zvepamusoro zviri kugadzira maPPEs zvinosanganisira University of Zimbabwe National University of Science and Technology, Chinoy University of Technology, Great Zimbabwe University, Pamwene Bindura University of Science Education, Shondorino, Bindura University of Science Education, yakazisa kuti yakawana mari inodarika mamiriyoni makumi matatu emadhora emuno nekugadzira nekutengesa maPPEs. Mumwe mugari wemuHarare vaONG vanoti zviri kuitwa nemayunivhesiti zvakanaka chose, asi vachiti mari inowanikwa kubva mukugadzira maPPEs nezvimwe ishandiswe mukusimudzira mabasa ekuongorora nekubatsira kutsvaga mushonga unorapa COVID-19. Vachiwayo vanoti mayunivhesiti ndiwo anofanira kutungamira mabasa ekuongorora denda reCOVID-19.
Kuti ngatiti kana vatsvagawo maPPE vavari kuita, but maritens avanenge vawana from the PPE vangavaise kuresearch kuona kuti inotibatsira here, kuti kana tasangana nedambudziko rakadai tinoita sei. For example, izvezvi tine nyaya dzekuti vanhu vanoita kunatira muzumbani, ginger, tsangamidzi zvakazodaro, malemon, malini. I think now my investors ndinofanira kunge vachitipa a scientific explanation yekuti tozvita sei from our own local resources.
Mukura anoona nezvemushonga mubazi rezveutano vaNewman Madzikwa vakaudza paramende svondo rapfuura kuti vainge vasara nemaPPEs anokwana mwedzi chete, uye vainge vachitarisira kuwana mamwe kubva kuGlobal Fund svondo rino. Vakati kubatwa zvakanyanya kwakaita vanhu neCovid pamwe nekurega kuramwa mabasa kwakaitwa nevakoti muna zvitagore rapera ndiko kwakaita kuti maPPEs ashandiswe zvakanyanya muzvipatara. Kunyange hazvo denda reCovid-19 rakatanga gore rapfuura, Zimbabwe haina kuisa parutivi mari yekurwisa denda iri mubudget rayo regore rino, uye pari zvino iri kupona nerubatsiro runobva kumasangano anobatsira pamwe nedzimwe nyika. Global Fund yakatopa Zimbabwe mamiriyoni makumana nemapfumbamwe emadhora ekuAmerica ekurwisa COVID-19, uye China svondo rino yakapa Zimbabwe mishonga enhomba mazana maviri ezviuru yekudzivirira COVID-19. Zimbabwe inoti ine mamiriyoni zana emadhora ekuAmerica ekurwisa COVID-19, asi machiremba nevakoti vari kuchema kuti havana zvikwanisiro zvakakwana muzvipatara. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Dare House of Representatives rakabvisa nhengo yeRepublican Party amai Marjorie Taylor Greene mumakomiti maviri edare iri avanga vari senzira yekuvarwadzisa zvichitevera danho ravo rekutsigira pfungwa dzinoshambadza ruvengo, kukurudzira mhirizhonga kuurayisa vamwe nezvimwe zvinhu zvinopatsanurisa zvizvarwa zveAmerica. Amai Green vabviswa mumakomiti aya mushure mekunge nhengo dzeDemocratic Party mazana maviri negumi nepfumbamwe dzawana rutsigiro rwenhengo dzeRepublican Party gumi neimwe, izvo zvakapa kuti pave nemavhoti mazana maviri nemakumi matatu ekubvisa amai Green. Asi dzimwe nhengo dzeRepublican Party dzakwikwidzawo zvine mutsindo dzichiti amai Green vasabviswe mumakomiti aya. Nhengo dzebato iri zana nemakumi mapfumbamwe nepfumbamwe dzanga dzichitsigira amai Green. Amai Green avo vanomirira dunhu reGeorgia, munhu anga achitsigira pfungwa dzinoburitswa padandemutande nevanhu vanozviti Quanon, vachiburitsa mashoko anopikisa chokwadi chakaita vachiramba anopikisa chokwadi chakaitika vachiramba kutambira kurwiswa kweAmerica muna gunyana 2001, kuramba kutambira kuurayiwa kwevana vechikoro kwakaitika pachikoro cheSandy Hook nechemajor Stoneman Douglas High School nezvimwe. Amai Green vanga vari mumakomiti edzidzo nemabasa pamwe nemashandisirwo emari dzehurumende. Nyanzvi mune zvematongerwo enyika Dr. Roderick Machekano vaudza tanonoka hwande weStudio 7 kuti kunyanga hazvo vachitsigirwa nevaimbo vemutungamiriri weAmerica vaDonald Trump, amai Green vari kukonzera kusawirirana mubato ravo reRepublican Party.
Izvi zvakonzerwa nemashoko akataurwa naMai Green, Congresswoman Green, vachiparidzira makuhwa anenge achitiwo zvimozviitiko zvakamboitika muno muAmerica, matragedies akaitika muno muAmerica anosanganisa iwo crashing yemaaeroplanes into the World Trade Center, a shooting of school children, mai green vaibuda ivo vachiti hazvina kuitika, manyepo ehurumende. Saka izvi zvinova ndizvo zvaita kuti Congress, kunyanya kumaDemocrats nemamwe maRepublicans, ati izvo Congresswoman Green havakodzeri kuti vange vari pachigero chigaro cheeducation kana vaine mafungiro akadai nematauriro akadai.
Sei izvi zvasvika pakadai iko kuchinzi muno muAmerica munhu anokwanisa kutaura zvaanoda?
Munhu unofanira kutaura zvaanoda hongu, asi kana munhu waapane chimwe chinzvimbo chokuratidza kuti wava mutungamiriri, haufanirwi kunge uchitaura mashoko iwo anoita kuti uparadzanise nyika, uparadzanise kubatana kwenyika. Haziratidzi utungamiriri. Saka munhu anenge ari mutungamiriri unofanirwa kuva achitaura zvinhu zvaanoziva kuti zvinovaka nyika, asi mashoko avaiburitsa awa ndeekuratidza kuti vanga vachipatsanusa nyika.
Zvazvadai zvinoreva chinyi?
Zvinongoreva izvo kuti Congresswoman Green havasi kukwanisa kuti vanosevha kucommittee yeeducation, iyo inenge ichigadzirisa mapolisi anoenderana nekufambiswa kweeducation muno muAmerica. Saka izvo zvinova zvinoita kuti mafungiro avo asave anokanganisa kana kuinfluenza mapolicies enyika.
Vanogona kubudiswa here muHouse of Representatives?
Not nezvaitika izvi. Zvaitika izvi hazvisi kuburitsa Congresswoman Green mudare remarepresentatives. Vanhu vanokwanisa kubvisa Congresswoman mudare remarepresentatives iparty yavo, the Republican Party, kana zvichiindirana nokuti kudistrict kwavakabva, kana vakange vavasheedza vachiti hatisi kugutsirana nebasa rauri kuita, then ndozvinhu zvoga zvinokwanisa kuburitsa Congresswoman muHouse of Representatives.
Vanga vari nyanzvi mune zvematongerwo enyika, Dr. Roderick Machekano, vachitaura vari parunare vari muMaryland muAmerica, naTanonoka Wande weStudio 7. Yasvika nguva yekuti timbonzwa zvaitika kune dzimwe nyika. Dare reSenate muAmerica ratambira bhajeti remari inoita $1.9 trillion, ichashandiswa pasi peurongwa hwemutungamiri weAmerica vaJoe Biden hwekubatsira vanhu nezvinhu zvakavhiringwa nechirwere cheCOVID-19. Asi izvi zvaitwa pasina rutsigiro rwenhengo dzeRepublican Party dziri mudare iri. Izvi zvabudirira mushure mekunge mutevedzeri wemutungamiri wenyika amai Kamala Harris vavhota mushure mekunge paita mangange. Mutungamiri webato guru rinopikisa muUganda vaBobi Wine vanoti havana chido chekuita nhaurirano nemutungamiri wenyika vayoweri Museveni, sezvo vavaini vari kupikisa zvakabuda musarudzo dzakaitwa munandira. Vanorarama nekuita zvepabonde vanoti vave kudya nhoko dzezvironda nekuda kwekuvharirwa kwevanhu mudzimba panguva dzemanheru senzira yekudzivirira kupararira kweCOVID-19. Shingirai Madondo anoti panyaya iyi.
Vanorarama nekuita zvepabonde vanoti kuvharwa kwenyika kuri kuvasiya vari parumana nzombe, sezvo vasiri kuwana vanhu vanoita kuti bhizimusi ravo risimuke zvichienzaniswa nenguva yapfuura pasi pasati parohwa neCOVID-19. Muzvare Princess Goredema, avo vanoti vanobva kwazvimba asi vachigara muguta reFrancis Town muBotswana, vaudza Studio 7 kuti kurambidzwa kufamba-famba kwavanhu kuri kuita kuti vakohwe padiki-diki kana kusakuwa zvachose. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe muzvare Melody Porongai vanoti mapurisa nemasoja anorara achienda usiku hwese mumisha inogara veruzhinji kozese sava tengi neva tengi si senzira kuchichizira vanora ramani kuita zvipabonde kuti vasabude muzimba maneru
tenye kuti unongo chikotko what if ukasangana nao anditi saka kutungo tshaka unogara kutungo avoid izvozvo kuti ungo gara pa safe side
chimwe chizvarwa cheZimbabwe chinorana mane kutengesa muiri mudhorobha reFrancistown Botswana icho chada kudomwa nezita rekuti muzvare Millicent chinoti kuvharwa kwenyika kuri kuvaisa panguva yakaomarara
izvino zvakona kwatinokwanisa kunoshandira nokwakazvuva taendo kwataingo shandira nokundo mostly ndokwatowana maclients kumamba
mashoko amuzvare Millicent atinirwa ndovanoona nekufambiswa kwamashoko musangano rinorwira kodzoredza vanorarama nekutengesa bonde muBotswana resisonge Botswana vamandla pule vachiti basa rekutengeswa kwabonde rinowanda kana zuva ravira vapule vanoti vari mubishi rekuunganidza chikafu nezvimwe zvinodiwa mukurarama kwomunhu kuitira kuti vakwanise kubatsira vanorarama nekuita zvepabonde asi muzvare Millicent vanoti vachatenda marova vadya chakata nokuti sangano iri rinogara richivavimbisa kuvabatsira nechikafu nezvimwe zvinodiwa muupenyu hwemunhu asi rinozoita kwakaenda nzvimbo ndiko kwakaenda dohwe
hapana help instinct this organization inandioni was the iwo anongotida kana vane manidza vanoda kwatiti vachida kuti kushina but when kana taa kuma hard times hapana help yatinowana havatibatsiri
nyanzvi munyadza upfumi uye vari mudzidzisi wezvemari paUniversity of Botswana vaKenneth Mponda vanoti kuenda kumawere kwemamiriro ezvoupfumi munyika zhinji pasi rose nokuda kwecovid-19 kukangosvitsa basa iri rinozivikanwa seoldest profession pachirungu kumagumo aro
zvekuti kuchaperedzaka kuti naiwo mumwe nemumwe naiye agara achitenga achatya penyu uye anenge achizvitengesa zvinobva vaita wesi mari vana vake direct wesi nekuchikoro havachaendi kuchikoro kana kuchikafu
zviri kuitika muBotswana kumadzimai anorarama nekuita zvepabonde zviri kuitikawo munyika dzakawanda vanorarama nekutengesa miviri yavo vakaratidzira muguta reLilongwe kuMalawi mwedzi wapera paofisi yekanzuro yedhorobha iri vachinyunyuta nekuvharwa kwemabhawa vachitiwo vanoda kuti avhurwe rimasikati kusvika pakati peusiku ndakamirira Studio 7 muFrancistown Botswana ndini Shingirai Madondo.
Hurumende yava kubvumidza kuti mushonga weIvermectin unzwe munyika panguva iyo South Africa yakabvumidza kare kushandiswa kwemushonga uyu pakurapwa kwechirwere cheCOVID-19. Kudzanai Musengi anotipa nyaya inotevera.
Gwaro rakabudiswa nebazi rezveutano rinoratidza kuti hurumende yave kubvumidza kuunzwa munyika kwemushonga unonzi Ivermectin kuchitedzerwa mitemo iri pasi peMedicines and Allied Substances Act. Gwaro iri iro rakasainwa neakafano bata chigaro chemunyori webazi rezveutano Dr. Robert Mijgira Dima rinopa mvumo kuboka reMedicines Control Authority of Zimbabwe kuti ripe mvumo yekuti Ivermectin iunzwe munyika veishandiswa nana chiremba vanenge vapiwa mvumo yekurapa varwere vanenge vachida kurapwa nemushonga uyu. Tabata Dr. Mijgira Dima kuti tinzwe zvizere pamusoro peurongwa uhu asi vati tibate mutauriri webazi iri vaDonald Mujiri avo vavimbisa kupindura mibvunzo yata vatumira asi vange vasati vaita izvi panguva yekuenda pamhepo. Sangano rinoona nezvekushanda kwana chiremba Remedical and Dental Practitioners Council of Zimbabwe MDPCZ rakaburitsa mashoko ekuyambira vana chiremba kuti vambomira kushandisa Ivermectin pakurapa vanhu vanenge vachirwara neCOVID-19. Taedza kunzwa kubva kuna sachigaro weMDPCZ Dr. Rose Gambarani kuti vanofungei padanho ratorwa nehurumende iri asi vati havana zvekutaura panyaya iyi. Sangano reEmployers Confederation of Zimbabwe kana kuti MCOS nderimwe sangano range richikurudzira kushandiswa kweIvermectin pakurwisa chirwere cheCOVID-19. Mukuru weMCOS vaIsrael Murefu vaudza Studio 7 kuti vanoona danho ratorwa nehurumende serichabatsira zvikuru.
Drug reIvermectin riri kushandiswa kune dzimwe nyika saka hationi chakaipa kuti Zimbabwe itarisewo mashandiro aro. Kana richishanda zvakanaka tinokurudzira kuti rishandiswe muno munyika nekuti pane umboo huri kubva kune dzimwe nyika kana imo muno muZimbabwe huri kutaura kuti dragi rinoshanda. Saka kana paitwa zvese zvinodiwa kutevedzera maprotokoro ekuti rioneke kuti rinoshanda sei kana richishanda ngarishandiswe kuitira kuti tideredze uwandu hwevanhu varikubatwa nechirwere kana uwandu hwevanhu varikufa nechirwere.
Vakambo vegurukota rezveutano Dr. Henry Madzorera vaudza Studio 7 kuti danho rekuti munyika mushandiswe ivermectin rakanaka.
Ivermectin mushonga wakagara uchishandiswa kuvanhu nemhuka zvese kurapa mamwe mawemus. Pane vamwewo nyanzvi dzakaita ongororo dzikaona kuti izvo ivermectin inogona kushandiswa kurapa chirwere cheCOVID-19. Umbowu hatinawo husati hwazara, asi nemhaka yekuti tese pano pasi tirikungotsvanzvadzira tiri kutsvaga kuti torapa sei COVID-19, hapana atawana mhinduro. Handione chakamboshata sekuti hurumende yedu ipe mvumo yokuti mushonga uyu uye munyika ushandiswe kurapa vanhu vane COVID-19. Tichionawo kuti izvo umbowu hwakawanikwa nedzimwe nyanzvi ndohwatichawanawo here.
Asi panyaya yenhomba yeCOVID-19 Dr. Madzorera vati havasi kugutsikana nemashandiro ari kuita hurumende.
Hapana chinobatika chatatitaona chiri kuitwa nehurumende yedu. Zvichida vari kuita musinyararire, mavaccines aya anoti dhurei. Saka hurumende inofanira kugadzirira kubaya vanhu nhomba iyi pachena pasina mubhadharo, ndokuti tikwanise kukurira chirwere cheCOVID-19. Pari zvino handisa ndaona gadziriro yakati tsvikiti yati yaitanga kuitwa nehurumende yedu.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakazivisa nyika kuti hurumende yasvika padanho repamusorosoro rekuti munyika muve nenhomba yechirwere ichi. Zimbabwe iri kuita nhaurirano nechina nerussia kuti iwane mushonga unodzivirira chirwere cheCOVID-19 uyu. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Kudzanai Musengi.
Munhau dzemitambo. Chikwata chenhabvu cheDynamos chiri kuenderera mberi nekutenga vatambi vatsva, kunyange hazvo pasina chivimbo chekuti nhabvu ichatambwa here muZimbabwe gore rino. Michael Kariati anotitaurira kuti zvakamira sei.
Dynamos yatenga vamwe vatambi vatsva vashanu pamusoro pevatambi gumi nevana avo yakatenga mitambo ya2020 isati yamiswa. Mutauriri wechikwata ichi Muzvare Yvonne Mangunda vanoti chikwata chavo chatenga Tinashe Makanda, Frank Mukarati, Trevor Mavhunga, Newman Sianchali naLuke Musekiti pavatambi vavo vemwaka uno. Sianchali abva kuCapes United, Makanda achibvawo kuHighlanders. Murairidzi weDzimbare Tonderai Ndiraya haana kufara nevatambi vaive navo mwaka wa2019 apo nhabvu yakapedzisira kutambwa munyika, achiti ari kuda kuvaka chikwata chinokwikwidza zvine mutsindo mwaka uno.
Tichati nhongei vatambi vakati wandei vatichaisa muchikwata chedu kuti vatichisimbe chigozorwidzanawo nezvikwata zviripo zvepamusoro zvakaita sanana Capes United, FC Platinum, ivavava naHighlanders vane makore akati kuti maplayers avari pamwe chete achitamba.
Dimbare yadarikwa nezvikwata zvakawanda mukutamba zvinodakadza, izvo Ndiraya anoti zvinofanira kupera. Murairidzi uyu anoti ari kuda kuunganidza vatambi vanoziva kuti kupfeka juzi reDynamos zvinorevei.
Tinoda vatambi vane pfungwa dzakasimba, zvikuru sei kana uchitambira timu yakafanana neDynamos. Inoda pfungwa dzakasimba nekuti timu ine vatsigiri vakawanda, itimu ine pressure yakanyanya.
Pakapedzisira kutambwa mitambo muna 2019 Dynamos yakapedza iri pachinhano chepfumbamwe mugungano rezvikwata gumi nezvisere. Ndiraya anoziva kuti iko zvino anofarira kuita zviri nani kudarika izvi sezvo Dzimbare ine nhoroondo yekudzinga varairidzi vanenge vatadza kuita zvainoda. Asi Dynamos inofanira kumbomira maroto ekutora mukombe sezvo pasina chivimbo chekuti nhabvu ichatambwa here gore rino nemhaka yechirwere cheCOVID-19. Pari zvino mitambo yakambomiswa kusvika musi wa15 kukadzi, apo pachabuditswa matanho matsva nehurumende ekudzivirira kupararira kwechirwere ichi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Muchirongwa cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa nyaya dzekodzero dzevanhu munguva ino yekurwisana nedenda reCOVID-19. sezvo nguva yedu yapera rikaiti ngotarisa misoro yenhau dzanhasi nyanzvi munyaya dzeutano dzinoti zvakakosha kuti zvizivikanwe kuti vanhu vangani vari kubatwa nechirwere checovid-19 asi vasiri kuenda kunovhenekwa tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muwashington dc ndichiti murare zvakanaka vateereri
sokuizika defender vaku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lingali chana njani zilugandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesihlanu mhlazi ku 5 Mhlolanja 2021 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
Yebo abantu sibabonile kakhulu bebotshwa. Siyababona njalo nje bebotshwa bengena edolobheni, bengangena ngedolobheni labaphakathi edolobheni ababe bethenga kubomakethe lezinye indawo. Uyathola sebebotshiwe begcwaliswe iveni ngendlela eyisimangaliso besiwa lapho abasiwa khona.
Amapolisa lamuhla aqinise isandla ngokubopha abephula imigoqo yokwenqabela kumemetheka kwegciwane le-coronavirus. Ngokudobha abakade bezama ukungena enzikini yedolobho bengelancwadi ezibapha imvumo.
Siyazi ukuthi i-election ufuze ukuthi yenziwe labantu abaningi behlangana bekhankasa nabantu bethu abezeke ukuze bangene besiyakhuluma nabantu bebatshengisa ukuthi ubona njani. Ngalokho simelele ukuthi uhulumende akhiphe imigoqo le efakiweyo ukuze sinqobe i-pandemic leyi ekhona e-COVID. Owathi esisamile.
Uhulumende usekhweze intengo yamafutha epetulo ledizili kusukela namhlanje okukhangelelwe ukukhuphula intengo yempahla lokudla. Kuhoza Friday, leviki sihamba leqembu leMokis Connection liphethe idlalade lalo elitsha elinesihloko esithi insuku zokugcina. Zonke lezi ndaba lezinye ndizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Sebefika inkulungwane ezingamashumi edlula amathathu 34,171 abantu asebetholakale belegciwane le-coronavirus elizweni. Leli gciwane libulele abantu abaphose bafike amashumi amabili 27,759. Emhlabeni jikelele sebeyizigidi ezedlula ezilikhulu 104.9 million ababanjwe leli gcikwane. Labulala abedlula izigidi ezimbili 2.3 million. Elemedika yilo elokhu likhokhela ngokuba lenani eliphezulu labantu asebehlasele i-COVID-19 emhlabeni jikelele asebefike kuzigidi phose ezingamashumi amabili lasikhombisa 26.7 million yabulala inkulungwane ezedlula amakhulu amane 455,875. Amapolisa namhla aqinise isandla ekubopheni abephula imigoqo yokwenqabela kumemetheka kwegciwane le-coronavirus ngokubopha abakade bezama ukungena enzikini yedolobho bengelancwadi ezibapha imvumo. Ababone kusenzakala bathi amapolisa amanye abengagqokanga impahla zomsebenzi abephosela abantu laba ezimoteni beminyene kungakhathalekile lokuthi bangaba belegciwane bethelele abanye. Kubikwa kugcwele ezitokisini zelizwe jikelele ngabantu ababotshelwe amacala okwephula imigoqo ye-coronavirus. Imizamo yokukhuluma lamapolisa yehlule kodwa enkundleni yokuxhumana eye-Twitter amapolisa athi asebophe abantu abafika phose ingxenye yesigidi 393,504 elizweni jikelele selokhu leli gciwane laqhamuka. Kuthi izolo nje kuphela bese kubotshwe abantu abazinkulungwane ezedlula ezintathu 3560. Amapolisa ethi ababotshiweyo balamacala abalisa awukungagqoki ama-mask iningi lingelihamba-hamba okungekho emthethweni. Ukuhlaziya lolu daba siqoxele lelunga lehlanganiso elimukisa uZulu ngegciwane eye-COVID-19 Monitoring Mechanism Task Force, uMnumzana Efidlela Ncube.
Yebo, abantu sibabonile kakhulu bebotshwa. Siyababona njalo nje bebotshwa bengena edolobheni, bengangena ngedolobheni, labaphakathi edolobheni ababe bethenga kubomakethe ngezinye indawo. Uyathola sebebotshiwe begcwalise iveni ngendlela eyisimangaliso besiwa lapho abasiwa khona. Ububi bakhona yikuthi abantu labo babeze ukuzothenga ukuzokondla abantwana njengalokhu umthetho bavumela ukuthi bangena. Abanye ngabazihlalela eduzani ledolobha bezothenga kuyili lokunye okutholakala edolobheni kuphela. Babe bengabaningi lokuyana ungaze kudinga ukuthi kwethuse okudinga kuphela ukuthi bafundiswe hayi ukuthi baze babotshwe ngoba iCOVID-19 ngeke iluyiswe ngamapholisa, ngeke iluyiswe izankosi, ngeke iluyiswe nge-AK, ngeke iluyiswe nge-button stick. Iluyiswa ngokufundisana lokucebisana le ndlela ze-science zanamhlanje, hayi amapholisa lamasosha.
Ababotshwayo laba sizwa kuthiwa bayabuthelelwa ndawonye kungakhathale yile legciwane leli elikhona. Wena ukubona njani lokho?
Yes, sibona njalo nje abantu bebotshwa kodwa kungenziwi social distancing efanele yenziwe. Ngakho ke lokho kuyingozi enkulu okuza kwenza ukuthi kube lula ukuthi bathelelane. Sebese ezimoteni zamapolisa, sebese ema-police station ngokuba nxa kungela social distancing kule ngozi enkulu yokuthi abantu bathelelane. Kanti ke singakukhohlwa ukuthi abantu baphakathi kosizi, baphakathi kobuhlungu, bayagula yebo balobuhlungu obokuthi bayagulelwa njalo. Kodwa njalo bamele bondle abantwana, amabhizinisi amancane abathengisa amakhabishi, abathengisa lokho esithi ama-small businesses bamele bavulwe, kungavulwa okay kuphela, kungavulwa pick and pay, kodwa kuvulwe lala amabhizinisi amancane ayiyondla abantwana, ayiwabhadala irent, abantu bavunyelwe ukuthi baziphilise, bakwazi ukuthenga izinto, bakwazi ukuthengisa izinto ukuze baphilise imindeni yabo. Le misebenzi le eminye engeke ilethe ukuthelelana kayivulwe, abantu bakwazi ukuthi baphile, hayi ukuvala yonke into ngalindlela.
UMnumzana Efidlela Ncube lilunga lenhlanganiso elimukisa uZulu ngegciwane eye-COVID-19 Monitoring Mechanism Task Force. Ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekoBulawayo. Inhlanganiso ebona ngezokhetho eye-Elections Resource Center isikhuthaze uhulumende ukuba kube ukhetho ukuze indawo ezilabameli abakhethwa edale lephalamende lakumakhansili zithole ukumelwa edaleleli. UMlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Ukuxotshwa kwamalunga e-MDC alayizi inkokheli ye-MDC Thinya kenye kushiye indawo eziningi zingaselabameli, kuthi idolobho leHarare selibe nabomeya abathathu phakathi komnyaka wodwa osokuthiye kule ngxabangxoza. Abe-ERC bathi ungabi labameli kuthiya uZulu esengozini yokwephulelwa amalungelo akhe, besithi kumele kube lokhetho endaweni ezaxoshwa abameli laba kungakhathalekile ukuthi ilizwe liphakathi kokumelana ne-COVID-19. Obona ngokuhanjiswa komsebenzi enhlanganisweni le, uMnumzana Solomon Bobhosibunu uyachasisa ngalokhu.
So our message is conducting elections during a pandemic, it is a possibility because the responsible authorities, which is the World Health Organization, Ministry of Health, the government itself, have set out parameters.
Umbiko wethu ngokuthi kulakho okwenziwa ukhetho ngesikhathi salolu bhubhane, ngoba uhulumende lake sebefake iziqondiso zokuba abantu babuthane njani. Ukubuthana lokhu loba kungasikhetho kuyenzakala. Inhlanganiso eziningi ziyasebenza, kungakho-ke kulo hlelo lokwenza ukhetho ngezikhathi ze-COVID-19 kumele lulandelwe.
Uqhubeke esithi izwekhi lakho ukuqhuba ukhetho luphumelele ilandela iziqondiso ze-lockdown. Lokhu kusekelwe umkhokheli webandla le-Ideas Party for Democracy, IDP, uMnumzana David Chamuka esithi ibandla lakhe lizaqhuba ukhetho lwabameli balo kusasa lisebenzisa inkundla zekulenjini i-online voting Oke yinto engasetshenziswa nguhulumende.
Kunendlela eziningi zokuyenza ngazo ama elections. Especially umthetho uthi abantu singabuthani ndawonye.
Isikhulumeli se MDCT umnumzana Witness Dube uthi njengebandla bazwanela izekhi ukuba yenze kusemandleni ayo ukuze ukhetho luqhutshwe.
Sina njengebandla le MDC asilakho esingakuphawula ekutheni ukhetho kumele lube khona kumbe lungabi khona, ngoba lathi singabadlali kwezepolitiki. Izeki njengonompempe yiyo okumele yenze konke ekuqinisekeni ukuthi ukhetho luba khona.
Isiphathamandla sezeki umnumzana Qhubani Moyo uthi izeki ilandela imithetho kahulumende ekuba abantu bangabuthani.
I-Electoral Commission izeki isebenza ngaphansi kwemthetho welizwe. Umthetho welizwe kathesi uthi akufuzanga kube lezinye izinto ezithile ezigoqela ukuhlangana kwabantu abaningi. Siyazi ukuthi i-election ufuze ukuthi yenziwe labantu abaningi behlangana bekhankasa. Labantu bethu abezeki ufuze bangene besiyakhuluma labantu bebatshengisa ukuthi kuvunwa njani. Ngalokho simelele ukuthi uhulumende akhiphe imigoqo leyo efakiweyo ukuze sinqobe i-pandemic leyi ekhona e-COVID. Wathi esisamile ukuthi senze ama-election.
Asenelisanga ukuthola imibono ye-ZANU-PF ngalolu daba, kodwa umphathintambo wezemthetho umnumzana Ziyambi Ziyambi watshela idale lephalamende kunyanga ephelele ukuba uhulumende uzalandela izikonzo ze-COVID-19 lokuqakathekisa impilo kulokuba abantu bafe besiyavota. Indawo eziningi emadolobheni nasemaphandleni kazisela abameli edale lephalamende ngemva kokuxoshwa kwabameli babo be-MDC Alliance libandla le-MDCT elikhokelwa ngumnumzana Douglas Monzora. I-MDCT yenza lokhu ngemva kwesinqumo sedale le-Supreme Court sokuba i-MDC Alliance ekhokelwa ngumnumzana Nelson Chamisa kayisiyo ele mvumo yokunqanda abameli bephalamende labamakhaya kansili lokuba uNelson Chamisa akakhethwanga ngokusemthethweni. Lokhu wahle kwenza ukuba ibandla leli elalikhokhelwa ngumakhuphe ngomnyaka ophelileyo lingakayi kuCongress lihle lixotshe abanye abameli behlisa sala lokulandela uChamisa. Abe-ERC bathi bathethe leli nyathelo ngokubona ukuba abantu abasendaweni ezingasela abameli kabasela lizwe endabeni zentuthuko, abasela abawamelayo kuthi njalo belenhlupho abafisa ukuzifikisa kuhulumende ngalezi zikhathi zokubhekana nobhubhane lwe-COVID-19. Nalapho selibuyile ijekiseni lokuzivikela leli gcikwane, kabakwazi ukuthi bazakwabela ngokulingeneyo nalabo abalabameli edale lephalamende. Bathi abezeki bachasa ngomunwe nxa besithi kabafuni ukufaka impilo yabantu engozini ngoba amazwe amaningi awezikazi le-Afrika aqhube ukhetho lokudinga umongameli lamalungu edale lephalamende nyakenye lalo nyaka ukugoqela ele Melika. Imele isithu 7 ngiseHarare ngumlondolozi Ndlovu.
Inhlanganiso ebona ngamandla kagetsi eZimbabwe Energy Regulatory Authority ZERA ithi isikhweze intengo yamafutha epetrol le-diesel kusukela namhlanje. Iningi lithi lesabela ukuthi imbadalo yempahla isizakhuphuka. I-diesel isizathengwa ngamadola edlula kancane alikhulu ilitha eyodwa 105.56 ngemali yeZimbabwe, kuthi ngedola leMelika ibe yi-$1.27. Ilitha eyodwa yepetulo ehlobo lwe-E10 isithengwa ngamadola aphezulu kwalikhulu $104.82 ngedola leZimbabwe, kuthi ngelemelika ibe yi-$1.28. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lomnumzana Masimba Kujera, ingcwethi yecubungula ezomnotho welizwe.
Athethi ama-businesses kawana mali, abantu makhaza kawana mali, angiboni ukuthi kungani bekhwezile i-petrol le-diesel. Xa sikhangela futhi ukuthi kathesi njengoba izulu lisina kanje, unamafutha amaningi awejeza abangukuthi abantu basebenzise i-petrol le-diesel ku-manufacturing industry okumele bengakwenzi. So uzenza ukuthi intengo iqome ezitolweni, ama-business baye bengelandlela yokuthi operators is manza. There was uti ama network operators wala ma generator ngoba I amandla yake ayashupa lapha eZimbabwe. Ama motorists bengaba balutshwane kodwa esibona ukuthi ama businesses okumele basebenze ifuel lay ukuthi baqhubeke in production. Yibo abaza hambisa intengo yangkhona ebantwini ngokukhweza intengo ngoba ama-inputs abo esiwukhangeleleyo yukuthi inyanga le ingakapheli kumbe ngenyanga ezayo uzabona ama-network operators bezi-aplya ku-portras ukuthi bakhweze intengo for instance
ukuthi kungakhwelwa amafutha la njalo le ntengo ingakhuphuki.
Uhulumeni aqale akhiphe iminye imithelo ekhona ku-petrol le-diesel, engakhipha eminye imithelo ekhona intengo ingehla futhi e-petrol le-diesel. Iyakwazi ukuthi lapha eZimbabwe kule mithelo eminenginengi ekhona ku-petrol le-diesel lamafutha lawa awokuhambisa. So imithelo le ingakhitshwa uze zothi intengo i-stabilize mbita. Kodwa uhulumende uyabe edinga imali so kafuna ukuthi ekhiphe le mthelo kodwa engakhipha imthelo emibili emithathu emafutheni lawa intengo iyayehla sibili.
Umnumzana Mazimba Kutera yingcwethi ecubungula ezenotho ubekhuluma le-Studio 7 ecingweni eseHarare. Live Talk lamhlanje sikhangela ukuqonga kwenani lababanjwa igciwane le-coronavirus elizweni lakwamanye amazwe womhlaba. Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Ngizokuthumela umbuzo kule MMS elivimbe inkundla zokuxhumana ezigoqela eFacebook ukwenzela ukuthi abantu bengethuli okuhambelana nokwenzakale kulelo lizwe. Ibutho lathumela umbuzo lesithi kugcwele ubukhohlakali kuhulumende. Sebekhulumisana abanye kujali leCongress kule Melika abafisa ukuba wayengumongameli uMnumzana Donald Trump engasavunyelwa impilo yakhe yonke ukuthi ancintise ukhetho ngoba kuthiwa wathuthuzela udlakela. Le ngcwethi zemithetho zithi kungasetshenziswa esinye isigaba sesisekelo sombuso welizwe ukuba kwenziwe lokhu njengoba kukhanya engani idale lesenethi kalisoze lijezise uTrump ngokuthoniswa kusetshenziswa lokho kuthiwa yi-impeachment. Umthethondaba owe-International Criminal Court usuthole uMnumzana Dominic Ongwen owayekhokela ibutho le-Lord's Resistance Army elamacala edlula amathumi ayisithupha 61 ngokubasela impi yomvukela nokunye kwele Uganda.
Abenhlanganiso ezibona ngokuthuthukiswa kwabesifazane abasakhulayo bathi ukugcotshwa kukankosikazi Kamala Harris ukuba ngumsekeli kamongameli welemelika ongowesifazane wokuqala kubanika ithemba lesibindi sokungena ezikhundleni zobukhokheli kwezombusazwe lakwezinye ingatsha zempilo. Unkosikazi Bethu Tsunga, umkhokheli wenhlanganiso ye-Ithemba for Girls Trust, utshele uMike Hobe weStudio 7 ukuthi uyawujabulela okwenzakala kwele Melika.
Siyakwamukela ngezandla zombili ukugcotshwa kukaKamala Harris njengomsekeli kamongameli kwele Amerika. Okwenza sikwamukele ukuthi uKamala Harris ngumuntu wesifazane, okutsho ukuthi bakhona eMelika ababona efanele ukuba ngumsekeli kamongameli welizwe abakhokhele noma nje engumuntu ongumama aphinde abe ngumuntu onsundu, okutshengisela ukuthi laba abantu beMelika sebevuleke ingqondo, sebebona ukuthi ukuba lejwabu elimnyama lokuba ngumuntu wesifazana akutsho ukuthi ingqondo zimfitshane. Lokhu kutshengisela ukuthi iAmerica isisebangeni eliphambili ngendlela ababona ngayo abantu abangomama langohlelo lwabo lokuthuthukisa omama ukuba balinganiswe labo baba. Kuyisibonelo esihle kakhulu kwamanye amazwe ikakhulu lawo asakhangelela abantu besifazane phansi.
Bethu, ubona ngani ukungena kukankosikazi Harris kuhulumende wakwele Melika? Kulakho na ukukhuthaza abesifazana kwele Zimbabwe, ikakhulukazi abasakhulayo, ukuthi labo bezame ukungena kuzikhundla zobukhokheli kungatsha ezitshiyeneyo emphakathini?
Ukugcotshwa kukaKamala Harris esiba umsekeli kamongameli weAmerica kwamukelwe kuhle ngabesifazane abaningi kwele Zimbabwe. Babhalile ngobuningi babo bemenzela amhlophe okutshengisele ukujabulela okwenzekileyo. Kupha abaningi ithemba lokuthi abantu besifazane bazawathola amalungelo alingana lawa abantu besilisa ngelinye ilanga. Thina njenge ithemba for Girls Trust sisebenza lamantombazana asakhulayo asesikolo. Kuyasijabulisa kakhulu ngokuphakama kukaKamala Harris esikhundleni esikhulu kangaka eMelika. Lokho sikubona kuyisibonelo esihle enhlelweni zokuthuthukisa amantombazana kwelakithi. Isenzo lesi seAmerica sikhuthaza amantombazana asakhulayo ngokubatshengisa ukuthi umuntu angaphumelela emfundweni yakhe, amathuba okuphumelela maningi njalo kawapheli. Ithemba for Girls Trust ivele ihlose khona ukuthuthukisa amantombazane ngokuba khuthaza ukuba baqede isikolo sabo baqhubekele phambili benze imisebenzi ebonakalayo. Kuyisifundo esihle kiwo amantombazane ukuthi babe lamaphupho amakhulu ngempilo zabo, bawasebenzele iphupho ukuba afezeke. Amantombazane kabalwele ukuphumelela lokukhokhela ezigabeni lapho abaphila khona, kababe lesifiso sokukhokhela lapho abayabe bekhona.
Lo ngunkosikazi Bhedu Tsunga, umkhokheli wenhlanganiso ye-Ithemba for Girls Trust, ubexoxa lo Mike Hobe we-Studio 7 ecingweni ekoBulawayo. Kwezemidlalo, omela abadlali benguqu uGeorge Beda usethuthele elizweni laseTanzania ukuze ayedingela kuhle abadlali bakwele Zimbabwe imisebenzi kulelo lizwe. Intatheli zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Ujeja uthi abadlali kanye lamaqembu wenguqu bangasizakala kakhulu nxa abadlali baseZimbabwe bengathola amaqembu okudlalela ngasempumalanga kanye lasenzikini yezwekazi lase-Africa njengoba kwele Zimbabwe umdlalo wenguqu umiswe ngumkhuhlane we-COVID-19.
Tiri kubatsa watambi, siphathisa abadlali lamaqembu singapha ngoba nxa singatholela abadlali imisebenzi lapha okulokhu kudlalwa khona umdlalo wenguqu balakho ukubhadalwa iholo labo kungamadola aseMelika. Lokhu kuzaphathisa abadlali ukuba banakekele imuli zabo, ikanti amaqembu lawo ayathola imali zokusebenzisa mihla ngemihla ukuze inhlelo zabo zingafadalali.
Imidlalo yeli kwele Zimbabwe icine ukudlalwa ngomnyaka 2019 njalo iqembu le-FC Platinum yilo eliphethe isicoco. Inhlanganiso yeZimbabwe Football Association ibikhuphe umbiko ekupheleni kwanyaka enye ukuba imidlalo yalo nyaka yeligi kumele iqale ngenyanga kaMbimbitho, kodwa lokhu akusafezeki ngemva kokuba umkhuhlane we-COVID-19 usuke wamemetheka njalo. Ngalokhu-ke uteja uthi kungcono ukuba amaqembu akwele Zimbabwe asisele amaqembu akwamanye amazwe abadlali kulokuba babe belokhu behlezi bengenzi lutho.
Wonke ukwendisa watambi kuloni kuno ikakuthi
ubusa abadlali emasisweni bulakho ukutholisa amaqembu imadlana eyokuthi babhadale labo abadlali abazabe besele ekhaya, ngoba sonke siyakwazi ukuba iningi lamaqembu omdlalo wenguqu waleZimbabwe adonsa nzima. Ngalokho-ke kungcono uba abadlali babuye ngapha bazitholele okuyimadlana okokuthi baphathiseke kulokuba bachone behlezi, abanye babo bagcine sebebhema lokunatha izidakamizwa.
Abanye babadlali abaphathiswa ngudeta uba bathole amaqembu okudlalela kwamanye amazwe ngababalisa uPerfect Chikwende, uPrince Dube, uLast Jesse, uBruce Kangwa, uTenda Induru kanye labanye. Ngimele iStudio 7 ngoBulawayo, nguJoseph Njanji.
Was a Friday, my darling. Was a Friday,
Lelo.
Woza Friday lamhlanje sihamba leqembu le Monkeys Connection liphethe idlalade lalo elitsha elilesihloko esithi insuku zokugcina. Untungameli Ngomo Studio 7 usipha loludaba ngokugcweleyo.
Sisi teiskati ike mbule Monkeys Connection lituli abanye sebecabanga ukuthi selafa kanti cha ibithwasile inyanga nangu umkhokheli weqembu uMokincube
uma uyindoda uyabuplana kuyaba masiko ukuthi usuphumile kumusic khona esiyisikhalanga kumbe bazasiza ukuthi awungabonani lumaka lingaphasini obesilele lobe kumbula kuthi kuthi ungabona indoda ikhangele phansi iyabe ingalalanga ikhumbula manje abanye abantu ma bebona usungekho kumusic babecabanga ukuthi sewile kumbe usebroke kanti hhayi uyabe saplana.
Idlalade leli lilengoma esiyisikhombisa ezivalisa ethi kobanyawo indoda emadodeni insuku zokucina izitha zami umona COVID-19 kanye lethi mama wami.
Fato kuvaliwe madoda emabhoda nasesikolo nemadoda abantu abakwazi ukwezisisa labo madoda uyiza njalo abakhebe anodingulo azifana kamdala yey ndoda kwabanzima enyame njoko phase redbank lalela uthi ndumfalo kazibese emhlanganweni awu baba yathi sengiyakhela ukuthi lapha ule corona mina yimingedokela corona bengicela ukuthi yethathe corona yami ekhaya ngale ugogo ezama ukuthi imaski madoda
abangathanda ukuthenga idlalade Ncube balithola njani?
Ezama inombolo yena Monkeys ngokwakhe isezibabheni inombolo akazi bafaka mali yokuze nyawo 0774158867. So izinamba zami ezimbabwe ezomfana umfana wami udinga ulwazi Ncube okuyokuculayo lapha bebabili ku 0778131 9430.
Yiwampi amazwi ongawatshila abalandeli?
Ngabasixhase bengathengi emaseleni laba ngabatshontshe umusic wethu thina siyaba sisebenze nzima labafana kulapha amamembers siyatrena siyazuthi sikhathi eside yenzani sikompoza siyerekhoda istudio zethu sikhathana siyerekhoda kuyimali sibe sesenza ama-CD kuyimali. Ngiyabonga kakhulu abalandeli mali ngaba lisincedisa ngakhona lokho.
Uphuma ke enkundleni uMokincube leqembu lakhe leMokeys Connection ngale
uyabona ma ufika komafa kule sikolo laphana maqonda nalo omuzi kase bukufunani madoda isikolo sona lesana kule khanda esikhulu ukuba kumuntu kuyabatshala bafundi emadoda. Njalo ulubhekise phansi khona lekombimba nansiyana isibhedlela ebese sineminyaka eminingi kakhulu madoda sonke sihle sipara sesiqalisile bakithi ukuphakama sosemaduze nje ukuthi sisebenze ngenxa yakho babuphuku ukubalisa yikuthanda abantu ungazuyehlele phansi kogwamagwama bazokutshela
singakahlukani ngesikhangele inhloko zendaba. Amapholisa lamhlanje aqinise isandla ngokubopha bephula imigoqo yokwenqabela kumemetheka kwegciwane le-coronavirus ngokudobha abakade bezama ukungena enzikini yedolobho bengelancwadi ezibapha imvumo. Uhulumende usekhweze intengo yamafutha epetulo ledizili kusukela lamhlanje ukukhangelelwe ukukhuphula intengo yempahla lokudla. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi asidibaneni kusasa sikhathi sinye. Abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho kuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo.